vaPhilip Kudzai, vanove mukoma wemupepeti webepa nhau reSunday Mail, vaEdmund Kudzai, vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi, vachipomerwa mhosva yakafanana nemunin'ina wavo yekuronga zvokupirigura hurumende pamwe nekushambadzira mashoko anosvibisa zita rehurumende, vashandisa peji rinonzi Baba Jukwa riri paFacebook. Mutongi wedare vavakai chikwekwe vati musungu agare muchizarira kusvika musi wa 7 chikunguru pavakatarisirwa kudzoka kudare. Vachikwekwe vatiwo musungu aende kudare repamusoro reHigh Court kana achida kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Izvi zvinotevera mashoko egweta rehurumende vatawanda zvekare, avo vati nyaya yakatarisana nemusungwa yakakura kwazvo zvokuti pamutemo hainganzwikwe namajistrate. Izvi zvabvumwa negweta remusungwa vaAdmire Rubaya. Zvichakadai, chikumbiro chakasvitswa kudare navaEdmund Kudzai chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chakatarisirwa kunzwikwa mangwana. Mumapepa avo akasvitswa kudare muchikumbiro chavo, vaEdmund Kudzai vanoti vakasungwa sezvo pane vamwe vakuru vakuru vari muZANU PF vari kutyira kuti ivo vaKudzai vangangoshandisa unyanzvi hwavo munyaya dzemakombiyuta kubudisa pachena kuti vakuru vakuru ava ndivo vaitumira mashoko kuna Baba Jukwa. vaKudzai vari kuramba kuti havasiriwo vari kuzviti Baba Jukwa paFacebook. vaKudzai vanoti vakanga vachishanda pamwe chete nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika pamwe nemapurisa kuti vatsvage kuti Baba Jukwa ndiani chaizvo, uye vanoti vakasungirwa umbo hwavakawana mutsvagiridzo yavaiita iyi vachishandisa unyanzvi hwavo. Mapepa ekupomera vaEdmund Kudzai nemukoma wavo mhosva ari pamberi pematare anoti vaviri ava vakange varonga kupandukira hurumende kana ZANU PF yabiridzira musarudzo dzakaitwa gore rapera vakabatwa nemhosva. Vaviri ava vanogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.